vachitaura pamusangano uyu mukuru wecenter for natural resources governance vafarai maguhu vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru mamwe ari kunze vanofanirwa kuwana chouviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti iise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika
ichitarisa zvicherwa zvedu zvatiri kuwana iko zvinezvi tingati marubvurubvu musararidzwa nekuti maminerals anowana value kana aprocessa ingauri madiamonds ingauri chrome kana platinum vanhu vanokwanisa kusmelta platinum nekupolisha madiamonds vanowana value yakapetwa kana mazana matatu kudarika value yesetinongotachera tongotengesa ari raw saka chinhu chiri kudiwa chikuru muzimbabwe kuti mining idevelope nyika kuita make sure kuti chese chatiri kuchera chinoproseswa nyika yedu yezimbabwe
vatiwo nekuda kwekuti zvicherwa zvinopera makambani ari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange wange nedzimwewo nzvimbo munyika vanofanirwawo kuona kuti vabatsirewo vanhu venzvimbo idzi
saka zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidipenda pamaminerals asi toshandisa marevenyu atiri kuwana kutanga kuendawo kumamwe masekta akaita semanufacturing agriculture
izvi zvatsigirwawo navafungai nhaitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda
tinofanira kuisa maprojects ekuti kana mineral iri kumainwa yapera vanhu vanosara vachirarama imwe wei yekuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi mabhizinesi akawanda but ukatarisa mining iri kuitwa iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose
vamukasirisi banda vanotungamirira chirongwa chestop the bleeding campaign chemuafrica icho chinorwisa kuti dunhu reafrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tsarukano vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda
Natacha value addition the increase of the taxable base mamukana mari wehurumende kuti wane tax yakadini yakawanda because value inenge yadini yakura
sachigaro wesangano rakazvimiririra Remedlands Natural Resources Agenda vaSilas Mutendeutswa vaudzawo Studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa
tikasa kuti maini iyo inofanira kusiyawo nhaka yezvipatara nhaka emigwagwa yakanaka nhaka yemvura dzakachena so that mangwana tinogona kuudzawo vana vedu kuti pamunoona pakadai apa paimbwa nemaini
zvicherwa zvakawanda munyika zvakadai segoridhe mangoda platinum nezvimwewo zvinotengeserwa kunze kwenyika zvisina kukwenenzverwa izvo zvinonzi nenyanzvi zvinoita kuti zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda sezvo ichizotenga zvigadzirwa kubva kuzvicherwa izvi nemari iri pamusorosoro hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi iri raWinston Chitando kana mutevedzeri wavo vapolite Kambamura sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi vachitaura nezuro kubhuhwera kwavaivhura mugodhi welithium mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvakakosha kuti zimbabwe ikwenenzvere zvicherwa zvayo vamunangagwa vakati makambani ese achange achichera lithium munyika anofanirwa kuratidza kuti achakwenenzvera sei chicherwa ichi vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere